Chakara mura kana kama mura kasi mure. Uyai lo uandu. Kuchita juu zakarongeka. Je na sisi chenika. Sumu za chenje hete murara. Mura chini maya makundi mtunamvano.
Vachitaura panzvimbo yekasimure kuurungwe apo painge pachitariswa madzimai kuti ane gomarara repamuromo chibereko here. Amai Bheta Shoo vanoti madzimai akawanda ari kufa negomarara rechibereko kumamisha sezvo vasina mari dzekufambisa kuenda kunorapwa.
Chirongwa chitati chiri right pakuti munhu ugare uchiziva paumire nekuti kozvine izvi vanhu vari kutambudzika. Vazhinji vacho vanotozobatwa nezvirwere kudzimba uko. Otonzi ane kensa anotozosvikira pakufa vasingade kuyazotestwa.
Amai Zhou avo vatariswa chibereko chavo icho changa chichivarwadza kwemakore matatu vanoti zvirongwa zvakadai zvinofanirwa kuenda pazvikoro zviri pedyo nevanhu kwete kunzvimbo dzinokwirwa mabhazi.
Dai vanhu hurumende yaikwanisa kuti vatombouya kana kuti muzvikoro zviri padhuze nekuti kwedu kwokune distance umwe munhu anogona kutoita problem yekushaya mari ongonzwa usimbi kuti mari yacho ndiyoiwana kupi yekuenda kukasimuri nekuti kunenge kuri kure asi vakauya kana kuti pachikoro vanhu vanogona kuiwana mukana wokusvika.
Mumwe mudzimai achariswawo amai Talent Katora vanogara mumusha mavanyarenda vanoti vanonzwa kurwadziwa pasi peguvhu ravo uye ndizvo zvaita kuti vade kutariswa kuti vane gomarara repamuromo wechibereko.
Inini ndinonzwa mudumbu mangu muchirwadza ndoti kana wedha yakachinjwa ndonzwa mudumbu muchirwadza ndosaka ndauya pandakangozvinzwa musesaturday ndakati ndiyandiyenda.
Amai Katora vanoti vadzidzawo kuti madzimai akashandisa mishonga yekudzora nhengo yesikarudzi ane mukana wakakura wekubatwa nechirwere chegomarara repamuromo wechibereko.
Ndakuta kuti mukadzi unofanirwa kakapera mishonga yekudzora kana nyama unokwanisa kusangana negomarara repamuromo wechibereko uye wakanzwa kana pazasi peguvhu nemusana unokwanisa futi kuenda kuchipatara unonotarisiwa nenguva nekuti ndozviratidzo zvekenza uye murume anofanira kuchechodzwa kuitira kuti awane kudzivirira kubata utachiona weHIV ne60%.
Mumwe mudzimai amai Maudi Sengwe vanoti kunyange hazvo vakambotariswa gomarara makore maviri apera vatariswa zvakare vachiti vanoda kuve nechokwadi kuti havana kubata chirwere ichi mumakore maviri apfuura.
Vakandoda kuenda kepamwakazvakaapa vakata.
Chirongwa chekutariswa kwemadzimai kuti vane gomarara here chiri kuitwa nebazi rezveutano rakabatana nepopulation services pamwe nenational aids council. Muchirongwa ichi vanhurume vari kubva vachacheudzwawo. Pari zvino urongwa uhu hwasvika munzvimbo dzinotibatwa Mauya nekasimure Magunje wozopedzisira nechirundu nemugovera.
Nechiverenziana akafanei
aiwa takafamba kwese
maprofita.
Ndakamirira Studio 7 kukasimure kuurungwe ndini Arthur Chiguriwa.